Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kugumbi 10, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubata chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, vamwe makumi mapfumbamwe nevashanu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa matambudziko evashandi vayo panguva iyo vashandi vakazivisa kuti kutanga nemubvuro unouya vanenge voshanda mazuva maviri chete pasvondo. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanotumira mashoko ekunyaradza mhuri yeBritain zvichitevera kushaya kwemurume wamambokadzi veko Queen Elizabeth, Prince Philip. Chizvarwa cheZimbabwe chotadzurana neshasha yekuAfghanistan mumutambo wetsiwa uri kuitirwa kuDubai manheru ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa neCOVID-19, vamwe makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 95 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru makumi matatu nezvinomwe zvine zana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 37,147. Vanhu vafa vakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevashanu kana kuti 1,535. Vanhu zviuru gumi nechimwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 11,694 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga nezuro. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru zana nemakumi manomwe nezvisere zvine mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 178,237. Vamwe mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 834 vakabayiwawo nhomba yepiri. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yechipiri munyika yose vave pazviuru makumi maviri nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 27,968. Vabereki nevadzidzisi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yemihoro yevashandi vayo kusanganisira varayiridzi, vachiti izvi zvikasaitwa nekukasika zvichakanganisa zvakanyanya dzidzo yevana. Izvi zvinouya panguva iyo rimwe sangano remubatanidzwa wemamwe masangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, iro raimbozivikanwa seApex Council, rakazivisawo nezuro kuti vashandi vehurumende vese vachange vachizoshanda mazuva maviri chete pasvondo kutanga nemubvuro unouya nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Nhaurirano pakati pesangano iri nehurumende nemusi wechina hadzina zvadzakaburisa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti nhengo dzavo dzakabvumirana kuti nemari iri kupiwa nehurumende vashandi vachange vachienda kubasa mazuva maviri chete muvhuro nechipiri kutanga nemusi wemuvhuro.
Vanhu vose vakawirana kuti muhoro watapuwa nehurumende uyu hautengi uye hautauri pamaererano nemararamiro anoita munhu akadzikama achinzi anoshanda. Saka isu takazongoti mari yetinopiwa yechifambiso nehurumende inokwanisa kutichengetedza nokutibatisa basa kwemazuva maviri. Saka karorezi kopsu, rinovari nosanganisira vashandi vose vehurumende vachimiririwa. Takapa chifungo chokuti takuenda kubasa muvhuro nechipiri. Chitatu nechina nechishanu, tinge tisina mari yekufambisa.
Amai Sandra Gavi, avo vane vana vaviri vari kudzidza pane chimwe chikoro chehurumende muHarare, vati kana varairidzi vakabatana nevamwe vashandi kuenda kumabasa mazuva mashoma, zvinosiya vana vavo vari muna Taisireva. Amai Gavi vati, nekuda kwekuvharwa kwakamboitwa zvikoro gore rapera, vana vavo vakasarira shure zvakanyanya, sezvo vakanga vasiri kuita zvidzidzo zvepadande mutande.
Semubereki, ndokushungurudzika zvizhinji. Nekuti vana vakaita gore rese vasiri kuenda kuchikoro. Nau zvikoro zvavhurwa, vadzidzisi hapana zvavari kuita. Tachikumbirawo dai hurumende yaongororawo mihoro yevadzidzisi. Vapewo mihoro inogutsa moyo yavo kuitira kuti vagodzidzisawo kunyangwe nevana vedu vaine chido.
Mumwe mubereki vabhani manokore vanotungamirira National Association of School Development Associations and Committees vaudza Studio 7 kuti vanoshungurudzika zvakanyanya nekuti panorwa nzou huswa ndiwo hunokuvara. Vamanokore vati varairidzi vakaenda kuzvikoro mazuva mashoma pavhiki rega rega vana vechikoro havakwanisi kupedza zvidzidzo zvinotarisirwa zvepagore. Vamanokore vakurudzira hurumende kuti igadzirise zvino dambudziko remari yemihoro yevarairidzi risati radzika midzi.
Tikati isusu vadzidzisa mazuva maviri chete hapana chinenge chafamba ipapo. Tinenge tatokanganisa dzidzo yevana zvakapfurikidza. Ndoita akauya mazuva maviri, koma mumazuva matatu manaya mwana anenge achidzidza sei.
Mutungamiriri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakurudzira hurumende kuti ingopa varairidzi mari yavaiwana muna 2018. VaMasaraure vati nekuda kwedenda ririko reCovid-19 zvakakosha kuti nguva shoma vadzidzi yavari kuzvikoro vadzidze zvakakwana.
Nenyaya denda reCovid-19 nguva shoma yatinayo muzvikoro hatingadi kuti itambiswe pasina kudzidzwa kuri kuitwa.
Mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vayambirawo vakatiwo injodzi kuendesa varairidzi vasina rufaro kunodzidzisa vachitiwo kunyange pamazuva anenge achiendwa kubasa varairidzi vanodzidzisi nemwoyo yese sezvo vanenge vachinetsikana nekuti vorarama sei nemari shoma yemihoro.
Varairidzi vanoda kudzidzisa mazuva yese asi mari yavanotambira ndiyo isingakwani kuti vange vachienda kuchikoro. Zvazvinongoreva ndezvekuti masilabhasi haakwanisi kuti akavhiwe nevarairidzi vacho chaka vachienda pa2 days vanenge vasina kufara.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vakaudza Studio 7 parunhare kuti havana zvavangataure pamusoro penyaya iyi vakati titaure nebazi rinoona nezvevashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rebazi iri muzvinafundo Paul Mavhima. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko ave kunyaradza mambukadzi vekuBritain Queen Elizabeth pamwe nemhuri yeBritain neNorthern Ireland zvichitevera kushaya kwemurume wamambokadzi Prince Philip avakashaya nezuro. Mumashoko avo vaMnangagwa vati ivo vakamirira hurumende nevana veZimbabwe pamwe naivo pachezvavo vari kuchema pamwe naQueen Elizabeth nemhuri yose nekurasikirwa kukuru uku. Prince Philip vakashaya mushure mekumbogara muchipatara kwenguva ndefu. Vakanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhuna verimwe dunhu reSomalia apona muchitiko chekuedza kumuuraya apo munhu anga akazviteya nemabhambu aputisa mabhambu aya panze peimwe imba yekudyira iri muguta rebaidhoya kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kwenyika iyi vaona zvichiitika uye vakuru muhurumende vati munhu anga akapfeka mabhambu uyu aiga kusvika panga paina gavhuna vedunhu rebei vaali wadiedo asi avharirwa nemuchengetedzi vagavhuna ava vanhuwo zvavo vatatu pamwe chete nemuchengetedzi mumwe chete vafa paputiswa bhambu iri yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa namavelas musanganya uye westudio 7
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous musanganya huye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mutori wenhau anobva iye kwamutoko uyezve akatanga iye chiteshi chake chichange chiri padandemutande chakanangana nevanhu vekwamutoko
ini ndinoitwa tivakatidza mapfumo kampani yandatanga inonzi kanoi wanyai broadcast ilivestream pafacebook nepayoutube apo tinenge tichitaura nhoroondo dzekwamutoko nekusimudzirawo kugara kunoita vanhu vekwamutoko tichitarisa zvinhu zvakasiyana siyana zvinoitika kwamutoko ikoko
apa muri kupi uyezve sei makafunga kutanga nepfenyuro yenyu padandemutande
ini ndiri kucanada ndinogara kucalgary kucanada asi ndakagara ndingori nechido chemutauro wekumusha kwangu nekwamutoko ikoko ngekuti ndokwandakazvarirwa ndokwandakakurira zvekare ndakaenda kuchikoro ikoko ndisati ndaizozoenda kuamerica kuenda kuunivhesiti saka ndakagara ndingori nechido chekuti titaure nemutauro wedu zvekare tichionga zvinhu zvinoitika kwamutoko tiri pamwe chete nekuti vanhu vasazvikanganwe ngekuti dzimwe nguva tino kanganwa kwatakabva saka inini mwoyo wangu wakagara uchingoda kusimudzira zvekwamutoko zvekare ndakanga ndichitanga kunyora bhuku rangu randanga ndichinyora rechibuja ndiwo mutauro wekwamutoko pakuti vanhu vekwamutoko vanonzi mabuja saka ndakatanga kunyora mashort stories angu echibuja about 3-4 years ago but ndakanga ndingoti ndikanyora pamwe ndomboisa pasaiti ndikanyora ndabvandaisa pasaiti hazvisati zvanyatsopublishwa saka kwamutoko uku zvekare kwakange kwatanga imwe organization yakatangwa iko zvinezvi yedevelopment inonzi mast saka ndakadaidzwawo pagrupu iro robva ndangojoinawo saka tikuona kuti inga vanhu vari kutofunga zvandiri kutawo mumusoro mangu mukuti ndiite papurogiramu yangu iyi ndobva ndangoti regai ndichitanga chii broadcast yangu inini background yangu ndeyejournalism nemas communication ndizvo zvandakaitawo kuchikoro ndizvo zvandakambosevenzawo kumusha kuzimbabwe ndichiita saka ndangoti aiwa regai nditore opportunity iyoyi kuti tiitei ndishandisewo ndiite bring back kune vanhu vangu and tichitaura nyaya dzekumusha kwedu tichitaura nemutauro wedu kumusarasike
kwamutoko uku makadzidza kupi ti vanhu vanyatsonzwa nekuti mumwe angati makazosvika sei kucanada ikoko
makore ekutanga masabhiuku ndakaenda kuchikoro kuharare kunyandoro ndinokwakwaita politics dzakawandisa kuma1960 uko ndichiri mwana mudiki ndabva ndaenda kumusha kwamutoko kubva ndafunda panyadhiri pandapedza panyadhiri kubva ndaenda kunyamuzi wemission pandakabva kunyamuzi wemission ndobva ndapedza high school kubva ndazoenda kuamerica kuenda kuyunivhesiti kuamerica kubva ndapedza chikoro kuamerica kubva ndadzokera kumusha kuma1981 kubva ndaroorwa ndasenzawo kuzbc ndasenza kuziyana nedzimwewo nzvimbo dzaranga ndichisenza ndichita zvepublic relations kubva ndazouya kuno uku kuno kucanada
pachiteshe penyu apa munenge muri kutaura nevanhu vekwamutoko chete here uyezve munenge muchitaura nezvei
chiteshe chii changu ichika kanoiwanyai kanoiwanyai pachiri kuti hello my friends kana kuti tikutambiri shamwari dzangu kanoi kumoresa wanyai is my friends kana kuti wanhu wangu saka tinenge tichida kuchitaura tichitaura nemutauro wekumusha kwedu tichitaura nevanhu wekumusha kwedu ikoko kwamutoko vari kungoitawo zvinhu zvakangowanda wanda ngekuti tichikuona kuti tiri kunge takanikanika kusaririra plus chakanyanya kuti vanhu vafome gurupu randataura iri rinonzi masi inyaya ye matombo ye kwa mtoko haya Black Granite ayaya wanu aa washungurizika wenu kukoti imi ngati ise msoro pamwechete tuone kuti chijiri kuitika isusa hapana zatiri kuwanao nika ya parara makomba ango siwa zikoro zinaka na zunzaka wanda mchikore momo asie pane wanu waliku benefita kubaku kuma minds ye kukunu saka tangasi kwa na kuchichita uri wane ma resources anuba kwa mtoko ni ufumi uri kumba kwa mtoko zikari tichita o chika ni magariro ye kwa mtoko ikoko tichita ura ni niru ni niru edu saka tineni chidae za wanu wakasi ya nasiyano anuba kwa mtoko kuru kuitika zanzaka wanda kane inongu wanda tuyota line up ye wanu watiruza kucha ura nao kuru za zirikuri makumusha ikoko ni mamu nasi nangati taura ni uru za zirikuri maziriku diaspora aswa simba kwa mtoko parikuita farming inosikisa uka California kukunana Ohio neku England asima Zimbabwe wanubwa kwa mtoko saka tuyesi ya kutawara na waiwa wakutuwani wazio kutikuni wani wanubwa kumusha kwa warikuita shusha kawanda cha hizu zirikuiti kwa umpaspano pisi asini chitawara shukovi chitawara ni zuzwele raka siyana siyana chitawara ni madokta anubwa kwa mtoko ikoko kanoe 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 wakwedu pindai wanyaiti nyepane nyasitula kutawara nyayo zogumusha kwedu na iwa chichita kanitombo kanyai kumpa kutino seki wanuanu wachifunga kuchando shizu waba aiwa uya itirekete pano uya indino wasangwa zuenyu spiwe katiza mafumo muno tuona pa Facebook pa kanoe wanyai muno tuona futi pa YouTube nenge zato zubinye perana ujugucha kutikana maona uwamwe mwa kotora motu uya ipanu mtere zuguta uro wanu kwedushi juru ratiri kudatitere iyo pa Facebook no pa YouTube po pa kanoe wanyai kanoe wanyai broadcast tuona na ipo pae
aiwa nguwa yedu ndiyo ya itasha anje tino kutenda ikunge manga mwinesu pano pa chirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Dukanganya huye ndiri muWashington
iye zvino tichikupai chirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives kana kuti upenyu hwedu gamuchirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere checovid-19 uye kuti masangano evarimi ari kubata sei nyaya yecovid-19 iyoyo pamwe chete nenyaya yekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 muhurukuro yedu tabata mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maive PGT vanove zvakare murimi kumacheke amai GT mungatudza kuti dambudziko rechirwere checovid-19 muri kuribatawo sei imi sesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union
munhu wese anga achivaccinatwa izvi ndo zvisiri zvekuti ndezvekumanikidzirwa asi tombokurudzirana kuti vanhu ngavaende zvavo vanovaccinatwa kuitira kuti chirwere chisapararire
tinoona kuti mapurazi nenzvimbo dzakawanda dzinorima inzvimbo dzinogona kunetsa mafambiro evanhu vanenge vachizotariswa kubaya vanhu nhomba zvinhu zvamungataura kuti hurumende dai yaita kugadzirisa matambudziko aya
mobile clinic vazhinji makliniki ariko kunzvimbo dzakasiyana siyana iko zvino vachiri kubayira provincial hospitals saka vazhinji havakwanise kuti vakwanise kufamba kuenda ikoko nokuti pane mba kuda mari dzetransport saka tiri kukurudzirawo hurumende kuti dai vanga vaita kuti zvive mavaccinations aya asvike paclinic level inenge iri mumawad kuitira kuti munhu wese akwanise kuwana access yekuenda kunovaccinatwa
sesangano mune zvidzidziso zvamuri kupawo here kunhengo dzenyu
tinodzidzisawo zvekare iyo yekuti social distancing uye kuti vapote vachigeza maoko kana vachinge even kana kumabasa chaiko kwedu kumapurazi tinoonawo kuti vanhu vari kugeza maoko vari kupractisa hygiene yakakwana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire zvekare tinoprovidawo mamaski kuitira kuti vanhu vasange vakavhara mhino nemukama tinopawo zvekare maflyer nekwatinenge tichifamba tinenge tichitaridzawo vanhu nekuvadzidzisa kuti ngavachenjerere chirwere ichi nokuti chirwere ichi chiriko zvechokwadi vanhu vari kufa saka tinokurudzira zvakasimba pese patinofamba pese patinenge chiri kuti vanhu vapractice social distancing iyoyo zvekare kugeza maoko nezvimwe zvakadaro daro zvinokuita kuti COVID isapararira.
Uno mwaka wekutengeswa kwefudya, matambudziko apa ari kusanganawo nenhengo dzenyu padziri kuenda kunotengesa fudya, kana kuti hamunotarisira kuti anogona kusangana nenhengo dzenyu?
Kana mafamas vaa kunotengesa fudya dzavo, tine dambudziko nemaroadblock mapurisa. Tinoona TIMB, Tobacco Industry Marketing Board, inopa mutemo wokuti varimi vanofanira kutakura fudya yavo yakawanda panguva imwe chete, sokuti 100 bales kana kuti truck inotakura 7.5 tani kana kuti zvichikwira zvichienda mberi. Saka community inenge yakuisa fudya yavo pamwe chete, then vadaro munhu mumwe chete anokwanisa kuenda onorepresenta mamafamasi. Asi kana vachinge vakuenda, tiri kuona dambudziko rekuti vanomiswa pamaroadblock kuzopedzisira vazhinji vaakufamba usiku kutya mapurisa kuti tinozonomiswa. Saka tinokurudzirawo mafamasi ipapo namadrivers kuti ngavashandise mota dzinenge dziri roadway kuitira kuti vasazonetsane namapurisa nekumiswa miswa. Uye tiri kukurudzirawo kuti tishande zvakanaka namapurisa, mapurisa vasamisawo mota idzi zvakanyanya kana pasina chikonzero. Kunze kwokuti paine chikonzero achikora hake mutemo, aiwa tingati vanenge vachiitawo basa ravo. Asi tongokurudziranawo muna mapurisa kuti please fudya ngairege kumiswa miswa pamaroadblock, nokuti tiri kuzoona matambudziko ekuti vanhu vanozobirwa especially kana vachinge vazofamba usiku. Saka tinokurudzira mafamasi kuti ngavatarisewo kuti transport yavari kushandisa yakamirawo sei, ive transport iri reliable, fudya yosvikawo nenguva.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maive PGT, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia, muchaverengerwa naMavelous Nsanganya uye weStudio 7.
Kunonoka kwegadziriro yesarudzo muSomalia kuri kukonzera kusagadzikana kwezvematongerwo emunyika iyi. America iri kushishikana zvikuru nekusamira zvakanaka kwesarudzo dzemuSomalia, izvo zviri kukonzera kusagadzikana kwezvematongerwo enyika, izvo zvinosanganisa kuchengetedzekana, kugadzikana nekusimudzirwa kwenyika iyi, vakadaro gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Bumbiro remitemo yeSomalia rinoti sarudzo dzeparamende neyemutungamiri wenyika dzinofanirwa kuitwa mushure nemakore mana esarudzo yekupedzisira. Muna Gunyana mugore ra2020, mutungamiri wenyika iyi vaMahomed Abdullah Mahomed, vanozivikanwa nezita rekuti vafa majo, nevamwe vatungamiri vashanu vanova nhengo dzeFederal Member State yemuSomalia, vakabvumirana neurongwa wekuita sarudzo idzi, asi hadzina kuzobudirira sezvo mapato aya akatanga kupumana uroyi. Vakatadza kutaurirana nekuyananisana kuti sarudzo idzi dziitwe. Vafa majo vakapedza basa muna kukadzi, asi vakaramba vari pachigaro vachiti paramende yakanga yatara kuti vaigona kuramba vakabata matomu kusvika sarudzo dzemugore ra2020 dzaitwa muna Gunyana. Vafa majo vari kuramba kurudziro iri kubva kumauto yekuti varege basa uye kutungamira vemauto. Sezvaiitwa panguva yekunonoka mukuchinja kwezvematongerwo enyika muna 2012 na2016 munyika iyi. Izvi zviri kukonzera kuti pave nekusagadzikana pakati pemapato anopikisa nemauto ehurumende, uye zvakakonzeresa kuti pave nemabhambo akaputika muna kukadzi muguta reMogadishu, apo vemapato anopikisa vanga vakaronga kuratidzira kusafara kwavo nehurumende. Mamiriro ezvinhu aya anonzi ane njodzi uye anofanira kugadziriswa nekukasika. Tinokurudzira vatungamiriri venyika yeSomalia nevatungamiri vematunhu kuti vasendeke parutivi zvinetswa zvematongerwo enyika kuti vachengetedze mabasa avo kuvanhu veSomalia uye vabvume kuita sarudzo dzakachena dzakajeka uye dzinosanganisira vakadaro vaBlinken. Kusawirirana kuripo parizvino kuri kunokanganisa budiriro yakaitwa kusvika parizvino. Kuvandudzwa kwezvinhu kunodiwa nechimbi chimbi kuitira kuti Somalia ienderere mberi munzira yekudzikisira zvikwereti zvayo uye inotadzisa nyika iyi kurwisa vanofurikidza mwero. America inoti inotsigira kodzero dzevanhu vemuSomalia dzekuratidzira murunyararo uye vachipokana zvakasimba kushandiswa kwechisimba nechero bato. Tinokurudzira vatungamiri veSomalia kuchengetedza ramangwana renyika uye kuti vawane chibvumirano chekuita sarudzo dzeparamende nemutungamiri wenyika nekukurumidza. Aya mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7 ari muWashington DC.
Boika, uyo anovata saine bande re World Boxing Organization WBO, Africa Welterweight Champion uye World Boxing Federation Intercontinental Champion achachinjana zvipatsira na Darwin mumutambo une round 6 uri kuitwa pa Arabian Ranches Golf Club. Vatsigiri vaBoika muguta remasvingo vati vachange vachimutsigira kuti akunde mumutambo uyu vachitevera chiitiko ichi pamasaisai eInternet kana padande mutande nezvivhitivhiti zvange zvichibudisa mutambo uyu. Mumwe mutsigiri wetsiva vakudzana nemupamhanga vati vanovimba Boika kuti achazvakasha chikomana chekuAfghanistan chaizvo uye vanenge vachimutsigira kunyange mutambo uyu uri kuitwa kure nenyika yeZimbabwe.
Mukomana totomutsigira hapatorina ende tototemba kuti mukomana wedha ari kuAfghanistan, wedha ari kuChina, wedha ari kupi, achatongopedzera. Mungatsemurwe ende tichitori naye maindaneti ndobasa ravo. Teitori kana paYouTube ichiona ese ese tichitsigira mumwe wedu.
Izvi zvatsinhwa neimwe shasha yemutambo wekarati vasimba Rashe Mapfumo uyo ati ari kunamatira mumwe wake kuti akurire Darwin kuita kuti arambe ane mikombe yake.
Tiriwo vamwe vanoti vanofarira mutambo waanoita iwoyo, so tinofara chose, tinomutsigira, tinomushuvira zvakanaka, tinoshuvira kukunda kwake.
Achitaura neStudio 7 ari kuDubai, Boika ati ane chivimbo chekuti achakunda mumutambo wake achiti akagadzira zvakakwana kutatsurana naDarwin. Ati acharwatidza kuti vatsigiri vake kumusha vanaye mumweya nemunamato nekudaro acharwa semvumba.
Ndiri mugari wemasvingo kunzvimbo yemashava. Pari zvino tiri muguta reBasha Heights munyika yeDubai. Ndiri kutarisira kukunda nokufara kuti tinge tichitambira mutambo wekunze kweAfrica. Zvinhu zvinotipa mukana yakakura nokuti kana ukatamba mutambo wakadai so mutambo muhombe wekuti haukwanisi kungowanika apo neapo, kana tatomwanitoshandisa mukana ndounza kufara.
Mumwe muratidzi wetsiva uye aimbowashasha yenyika yose muchikamu chenational lightweight champion Emmanuel Staff Nyika akurudzira Boika kuti ashinge uye apotsere zvipatsira zvematsenganzungu zvine simba kuti akwanise kudonhesa Darwin maraundi 6 asati apera kana kuti technical knockout TKO.
Kana painda akandizva kuti mukoma ndamaenda kufight, saka ndotomushuvira rombo rakanaka atati hatikupuwa chomusha karuvi munhu ngaanuke rova munhu chipo chakapuwa naMwari chiinde mberi.
Boika uyo ari muchikwara chetsiva chaCharles Manyusi Boxing Academy anenge ari mumwe wevamwe vacharwa pamitambo mitatu yetsiva iri kuitwa manheru ano. Akakunda mumutambo uyu Boika anenge ane mukana wekunorwa kunyika yeUnited States of America muna chikunguru gore rino nevarwi vepamusorosoro vekunyika dzekumadokero. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godrim Timba.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.